Mukuru wechikamu chehurumende chinoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vawirwa nematambudziko anechekuita nemamiriro ekunze cheCivil Protection Unit vaNathan Ngomo vataura nezvetsaona yakaitika kuchipinge iyi.
Demu iri kwakawandisa mvura ikatsemuka. Pofa vanhu vaviri vafa. A 30-year-old man aita fishing ikoko ne 4-year-child. Raitoita hao washeni murwizi kutsvaga kwakaita vanhu akaoneka afa. Then the 7-year-old child, this one, akararama ende ari kuhospital.
Vankomo vakurudzirawo vanhu kuti kana kwaitika tsaona dzakadai munzvimbo dzavanogara vakurumbidze kuvazivisa.
Totarisira kuti vanhu vakasangana nedambudziko rakadai vakurumidze kutiudza toona kuvabetsera.
Nyanzvi munyaya dzezvivakwa zvakafanana nemadzambuko nemidhuri yemadhamu uye vari mukuru wekambani ye The Design Team Consulting Engineers vaTemba Kumbula vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuita kuti zvivakwa zvakafanana nemadzambuko nemadhamu zviparadzwe nemvura.
Tinenge takapredicta kuti pachanaya mvura yakawanda so tichishandisa data remvura yainge yanaya before. Saka it's usually because of the change in climate. Number two, mabridge edu ari kusafa from siltation. Nekuti vanhu vari kuita iya river bank plowing. Nzira yakanga yakadesignwa naengineer kuti mvura ichipinda yavadiki. Saka now panozonaya paya.
Vhiki rapera kune zambuko rekamonde kumatepa-tepa kubindura mudunhu remashonaland central rakatsemurwa nemvura nepakati. Rimwewo dhamu rechali kubulilima mudunhu rematebeleland south rakaparadzwawo nemvura mwedzi wadarika. Vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vanoti zvichida dai pasina huori pakuwanisa makambani anogadzira zvivakwa izvi dai zvisingaparari nenzira yazviri kuita, vachiti zvimwe zvivakwa zviri kuvakwa nevanhu vasina hunyanzvi huzere asi vachipiwa mabasa nekuda kwechizivano.
Saka inini kambani yangu kana ichida contract yabvoburitsawo kamari choko mhomwe kuvakuru vakuru vemumuhurumende imombo vanopa macontract ava. Ini noo ndichazoda kuti mari yandakaburitsa yebribe idzoke. Saka pandichapawa contract iyoyo ndichatengawo zvinhu zviri substandard. Kutiwo ndikatiwo makosti angu kudzosa mari yandakabhadhira bribe. Ndo zvichazoita kuti ndivake zvinhu zvisiri up to standard.
Gore rapera sangano reHarare Residence Trust rakamboendesa kumatare gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti vagadzirise mazambuko matatu ari mumigwagwa yeHarare inoti Simon Mazorodze, Lighton naFidel Castro ayo akanzi nenyanzvi agadzirwe muna 2012. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimosva. Hatina kukwanisa kubata vamhona kuti tinzwe divi ravo. Vababa Maketa, mumwe weavo vanoongorora mamiriro ekunze kuMeteorological Services Department, vayambira vose vanogara kumahombekombe kwenzizi nemadhamu kuti vachenjere mafashamo emvura, vachitiwo mumazuva maviri ari kutevera kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda kune mamwe matunhu enyika.
Saka patinoenda kupa chenjedzo kune veruzhinji mazuva iwayo anoti kubvira mangwana musi wechipiri kusvikira musi wechitatu kusvikira mangwana kuti vanhu vachenjerere zvikuru sei kunzvimbo dziri kumanikaland pamwe chete nemasvingo province nokuti mvura inogona kuwandisa uye inogona kuva nechimvuramago pamwe chete nemheni. Nokudaro veruzhinji vanochenjedza kuti kana mvura ichinge yatanga kunaya varegedze kuinge vari panze uye kana vachinge voda kuyambuka nzizi kana dzakazara zvakanyanya kukosha kuti vadzokere kumashure kusvikira uturu hwenzizi hwadei. Uye vari kunzvimbo dziri pedyo nenzizi panogona kuti mafashamo anosvika tinovakurudzira kuti vaende nechekure nenzizi idzodzo.
Nekuda kwemvura iri kunaya CPU inoti vanhu makumi matanhatu vafa munyika nekuda kwemvura kubva muna zvita. Vamwe vari kuyeredzwa, vamwe vachinyura mumvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.